Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May 6th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the opening of schools in Zimbabwe for the second term tomorrow.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930, 6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing the new school term and school children's vuzu parties.
Some parents say they are struggling to send children to school due to the current harsh economic situation in Zimbabwe. Most schools have increased tuition, resulting in some parents failing to raise more than 1,000 real-time gross settlement dollars or RTGS for boarding fees.
At some boarding schools, parents are expected to fork out money for additional items like sugar, rice, cooking oil, margarine, bond paper, and salt, just to mention a few.
While parents are finding it difficult to send children to school, some kids have been arrested in Bulawayo for attending steamy parties in which they drink beer, take dangerous substances, and engage in sexual activities aided by some traditional aphrodisiacs known as vuka vuka.
If you wish to join the show right now, please phone us on this number, 001-202-619-2077. Yebo, Jonga, kunjani foit?
Ya pila wa utin.
Hai, ya pila, banjana bantua.
Ama tuana wa ya pila, but...
Ekaya.
Ama pockets.
Agula, agula.
Ekaya. Iye, baya tinga, mkatimeo umu mango.
Ya, akuna jini.
Akuna, wanangwa yungo tora imomu.
Kunjalo mfoit.
Mari, school fees.
Kunjalo school fees, sibili. Kuhanisi ya chupa. Kwa zi ndao sibili kukupulwe nge male manglisayo.
I know.
Haba nye mapoting schools, so umele mpata ili 1,080.
Double.
Dapu imalala tebe patala. Kuzobuya ke ngasu kangele. Kulo kunyo futo kufunagale skolo kuna ngale.
Yes.
Ongunjenga po chugela, rice. Yes. You know, isaudo.
Disuzu.
And kono kukamba wama keji za anma nengi bichana.
And ne yeah. Type rice. Wakunyore kuti mahatima. Wanuda jasmine nechi nechi. Yeah.
So kukungano kunjaro mfuitu.
So.
Kuzobuya le pisto isup waifuna.
Pisto isup. Ndaishi ya kutichi.
Yeah. Pisto I think. Ama cubes lana.
Okay.
Afaka isicheben.
Isicheben. Oh yeah, ku travel to soup.
So when you are le pisto yako lomunya boyo lokwako ngale.
Afaka
isicheben.
But dambudziko ndere kuti zvinochengeteka sei zvaunganidzwa zvese pachikoro pane paine vana 400 kids. We are talking of 400 school children.
Yes.
They bring all those items and then they are supposed to be kept in the office or somewhere. Mm-hmm. They will be pilfered to give side.
Obviously. Mm. Yeah. So you know some people may be eating from that dish as well.
I know.
Yeah. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And right, Gibbs. So, ongo wadio watereri ni watariri. Nasi tukutarisa kufuru wakwe shikoro mangwana. Dambuziko ombe, ratiru kunzuka kwa bereki. Ndire kukizuka kwe mari, zinori pirwa, zechikoro. Vashinji, varu kuchema kuti shikuru mshikoro jema boarding. Vrakawe zero wa mari. Jumwe shikoro, tomboti wanga wachibadra kana kuti $950 per term. Waka zungu wana tsamba ya chuya ichi tawezera. Pamsoro peyo, taesa ime $130. Ma RTGS atiru kutawura iwa. Webaisa pamsoro. Uvu wa usi papi wa futi ime list ya kunzi. Tula watu mwanae gaga au ya aine sugar. Ma KG4, ma rice 2KG, nechi, nechi. Sauti, majarini. Nechungu wa tunidua na Gibbs, sinu wanzi pisto. Jese zunige jirima. Anzi pisto kana bristo.
Pisto.
Anzi nezu, chidiwa ipapo, isupi izoti. Saka ndo jiriku chema na wabere kwa wakawanda kuti. Nguwa shinji wangu wachi gadzirira kuchaga mari ze school fees. Pamsoro pe school fees yawe zero. Pamsoro pe kwe zero kwa school fees. Wakunzu wawuye shakare wana vaini chikafu chirikuta uruwa ichocho. Ndo nyaza tutukurukure nukutu wakawanda warukuti miworo haina kwa iru kuenda. Salaries are not being increased. Saka warukura mbawari pawari muna 2000 nchakuti asi school fees za hapa mberi ni makure mawiri matatu. So tibate pindai muchirongwa tokufonera itumira inamba dzenyu tokufonera sezvatinoita mazuva ese tokurukura gifts.
Apart from pisto, there is cooking oil,
yes,
margarine, sun gem, and bond paper.
Bond paper.
No, we are out of bond paper.
So bond paper.
Yeah, bond. So
I don't know.
What it.
Yes.
Bond,
and I think rim where bond paper is about 500 ma paper.
Ma paper. Yes.
Yeah, 500 ma paper. So do you expect my no in one term you or she can print ma paper?
Maybe exams 500. And other things. You know, maybe
we don't know.
Yeah.
So you have to tell your kid kuti werenga itama homework
and so that you
get these bond papers. Pakaoma.
Yeah, it's hard.
Kunzima.
Yeah, I'm told that we've got our first guest and that is Mr. Sifiso Ndlovu, the Zimta Chief Executive Officer. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Good evening to me and thank you and good evening to all listeners.
Thank you so much, Mr. Ndlovu. So the schools are opening, the teachers are ready, and everything is okay, right?
When you say everything is okay, the assumption is that there are no challenges. But what we are going into now, we are finding that the first and foremost, the children who are going back to school today had transport hassles. The transport hassles that they experienced as a result of lack of fuel. The school buses that are supposed to take the children back to school could not get fuel on time. So this obviously was going to pose a bit of difficulty and danger to the lives of children because they're going to get even buses that are using very different types of fuel and in some cases in bad state of repair.
Mm-hmm.
That is the first challenge that we have seen. And obviously the next challenge, but the prices of basic commodities have risen. And like you are saying already in public schools, you are expecting children to come to school so that when they come to school, they will have something to eat. Where will the school authorities get the food when the food has increased and if there are no fees that are paid on time, and not only paid on time, but paid in sufficient quantities in terms of the amount. Mm-hmm. And so we are saying to ourselves now, this necessitated the rise in some school fees. Although in some cases, the authorities were still yet to give a go-ahead or a nod as to how to get those fees increased. So without that kind of assessment, we may want to believe that the school authorities are being careless, they are reckless, and yet they are concerned about the lives of students who have been thrown onto their hands.
Siyawuza kakhulu ke sicela ubambe khonapho. So uyakhala lapha ke uthi ukuhambisa amabhasi kade kana ahlupha kungela fuel into ezinjalo kuzobuya ke le mtengo yempahla ivele sikhuphukile. So ukuthi kuthenga impahla le ngani kuyahlupha laba school fees laba bakhuphukile. So kunenga kakhulu ngani kuyahlupha. Yes,
miura isikukwira.
Umholo vele uhlalo njalo.
Yes.
Yeah.
Tinonzwa kuti na va Obed Masara ure vanove mutungamiri werimwe sangano revarairidzire amalgamated rural teachers union of Zimbabwe. Togamuchirai muchirongwa va Masara ure.
Tinotenda mukova magadi vatereri.
Aiwa tinoimba vatereri vapenyu. Vamasara ure mangwana zvikoro zviri kuvhurwa. Zviri zvamungati taurirawo sesangano revarairidzi pamusoro pegadziriro dzevarairidzi. Tinozivawo zvakare kuti muri varairidzi panguva imwe chete muri vabereki. Zvakamira sei?
Education sector yemuZimbabwe semamwe mapublic service yese iri kusasa from neglect. Yekuti vanotungamirira nyika vasina vana vavo vanodzidza muzvikoro medu, vasina vana vavo vanorapwa muzvipatara zvemuno, havachisina hanya nayo. Pakutaura kwatiri kuita kudai, vana vazhinji vari kuda kundikana kudzokera nenyaya yekuti vabereki vavo havasati vadzidza mari yekuti vakwanise kuvabhadharira mari yezvikoro. Pakutaura kwatiri kuita kudai, vabereki vazhinji havana mari yezvikwanisiro zvinoshandiswa nemwana kana kuti aenda kuchikoro. Kuvarairidzi vari kutoshaya mari dzemabhazi. Vafunguri ndatambira nhari dzakawanda kune maticha ari kushaya mari dzekudzokera kumahofisini avo. Vaakutoenda kunotsvaka zvibatso zvekuti vakwanise kudzokera kumabasa. Tiri parumanharwo muzombe panguva inovavarairidzi havasi kukwanisa kana kuendesa vana vavo ivo kuchikoro kuti vavabhadharire maschool fees, kutenga chikafu, kutenga mbatya. Tasvika panguva yakaoma yekuti education yedu yaparara. Taisarisa mangwana handione zvikoro zvikwanisa kuti zvidzidzise vana zvine tsarukano. Iyange ringori yeshi wanhu vachimanya manya kutsvaga kuti ndeise mwana uforo asati aenda kana murayirisi wachishuro asati aendesa wake wasati aendesa tasvika panguva yakaoma yekuti nenyaya yekuti vanotungamirira nyika ino havana vana vavo vanodzidza muno vari kushaya hanya zvikurusa zvekuti chero mari dzatinotambira havahusisi kana tiki dziri shoma nekuti havazive kuti zvinoafecta sei dzidzivana nekuti vavo havadzidze muno saka kuti muchidimbu tiri kuti mangwana zvichienda mberi kusvika kotoro yapera muzimbabwe hamuna kudzidza kuchamboitwa nenyaya yekuti hakuna munhu ane achafa akakwanisa kuti tikagadziriro yakakwana yekuti tikwanise kupa vana dzidzo.
Saka nechidimu tingati here muri kutaura imi kuti vashoma vachange vachikwanisa kuenda kumabasa varayiridzi ivavo vanenge vasiri kunodzidzisa
chero vane chido chakakurisa chekudzidzisa vanenge vasingatokwanisi kudzidzisa muzvikoro zvizhinji nekuti hamuna zvikwanisiro zvekuti vadzidzise isu sevarayiridzi hatikurudzirane sevarombo kuti tiregere kudzidzisa vana nekuti vana vevarombo sesu tikarega kudzidzisa vana vevaromba ava tauraya vamwe vedu vana vedu vari pasteji imwe chete neyo asi hatichisina pekutangira hapachisina pekubata nyaya yatovepo yayo kutoti varombo vese tibatane kubva kuvabereki vari kutumira vana vavo vadzidzisi nevana vachobva chezvavo tokumbira hurumende yedu kuti dai yachinja panyaya yemaustarity measures yekufreeza masalari zivavo dai yachinja panyaya yekuti inocelebrata kuti tikuita 100 million surplus budget every month yatora mari iyo yaita kupublic service saka zvatiri kutaura tikuti vadzidzisi kana vachinge vakwanisa kuvadzidzisa asi izvozvo vese mamembers edu vati havatokwanisi kudzidzisa nenzira dzakasiyana saka nyaya yekuripo ndekuti hakuna chichaitwa kuzvikoro kusvika kotoro yapera basa hombe ritoripo izvezvi nderekubatanira kwevarombo kuti vakumbire kuvatungamiriri venyika ino kuti vatore mari yekuwanikwa additional revenue yatungonzwa vachiselebrata kuti yakawanda kwazvo vaiise munyaya yekusumudzira mapublic service edu vakusanganisira education neyoyo.
Thank you so much. Vamasarauri maita basa ramba yanyu muri parunhare. Gibbs is the president of ATUZ. He's saying the education sector is neglected. Many children are failing to return to school because their parents are failing to raise money. And also teachers can't return to work because they don't have bus fare. And they're also failing to raise school fees for their own children. And he appeals to the government to fund the Public Service Commission.
That's a tough one. So, starting umlale lapha ke jonga. Colin, what's going on? Colin, what's going on?
Ngiyaphila ninjani ndaba?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi kwini elibhekane lakho khona ngapho lapha elikhona. Sinxa sikhuluma ngento sesikole lesi.
Mina ngiseplan tree baba, hey, akunzima. Kunzima kakhulu isikole nxa zivulwa so abadala babe khalele abantwana zokuyela esikolo. Kodwa ke ha lo mumi osikiwe manje awuvumeli ukuthi umntana angakuyela esikolo. Ngoba kokuqala phela into efunakalayo esikolweni kufunakala into enjengemali. Imali zakhona kazikho. I-school fees zona lezo bazidimanda there and there esikolo bathi kona bathembisa abantwana ukuthi nxa bengela school fees bengabuya esikolweni. So singazi ukuthi ama-teacher akhona azabe khona yini esikolweni sakhona uyakwanisa ukubhadalela amahara like last term. Abantwana babhadale i-school fees bangafuni. So yezinto ezenza ukuthi abantu kwesinye isikhathi bethi kabanamali kwesinye isikhathi imali belazo besesaba kungani ukuthi babhadalela amahara futhi ngoba into zaona kaziqondakali azikazisikebhi sikuluthi singathi abantwana bayafunda sikile esikolweni akula nto eriht ezimbabwe kanti yenkosi
sokhulumngendlela
akukhweza ngayo izinto ukhweza izinto lokhana ukuthi kacabangeli ukuthi kulabanye abantu abazele besehluleka khona ukuthenga lo mibhuku kabacabangeli bona bo bantu uyaphonga ukukhweza nje kuphela ngoba uprize asiwazala ezikolweni phandle kwezima mdala lapha akuzolantira
ama-exercise books vele imalini
ama-exercise books ntoeyinsizwa phandle lapho abantela ukuthi kwezindawo ngama-$2 kwezindawo ngama-$50 something bona lapho but aseshota futhi okutholakala kwakhona so kunzima kakhulu vele abantu bahamba nzima badonza nzima umuntu ehliwa khona ukuthengela umntwana izinto i-preparation engakabi le fees so ukuthi ifees yakhona leyenze babathi ifees phambili umntwana emuva singazi ukuthi bazayiphatha beyithini kona
ifees bathi malini khona ngapho
ifees nxa ngisizwa kwesinye isikolo esilapha e-Lumpy Town bekuyi-$30 bathi isikhwele nge-65 so uthi ukuthi uthathe 65 lomthezo ukhweza phezu ka-30 ingazi ukuthi imali ezagwaniswa ngabantu yini
le kwini ngama-RTJs kube ngamadola kwini kwa
ngama yona la mara TGS abo.
Aha, ngama le day school,
eh? Eh, ngama day school la.
Aha, Morgan.
So so ngama prizes ukuthi isikhathi sonke bebe bhadala ama $30. So nxa sokuthi sizwe $30 befaka another 65. Yabantu imali yakho nxa silandela $95 zompana imali vele ningi kakhulu.
Ha, kunzima police yakwenzani?
Ah, lapha sokufuna imithandazo mdala ngoba hayi iqiniso lesibili akulanti right isibili. UNkulunkulu yoseza ngelela kuphela. Especially abantwana sebefela nje izinto ezingenani labo ngoba abantwana ikusasa lifika nje le. Yiba bakhokheli bakusasa but ngendlela abahlukunyezwa ngakhona sebehlukunyezwa nxa kunje. Abantwana basa ilungelo labantwana kalisakhangelwa kahle. Ngoba umntwana kumelanga asafi. Thina sisakhula mdala ubhadala ischool fees after 3 years. Ubhadala idola after 3 years. Ubungahlukunyezwa indlela le abantwana bethu sebehlukunyezwa ngakhona. Sekuyi-child abuse isinto esenzakala ugovernment esihlukumezela abantwana sikhangelwa. Umntwana kumelanga acabange kakhulu. Nxa izikolo zivulwa kumele ajabule elithi yesikolo. Nokuthi ukuthi nxa izikolo zivulwa ucabanga phela kulezi ntandane la. Kabakhangeli kulezi ntandane.
Yeah.
Le ntandane eziningi kakhulu kuyabanye abantu abavele besehluleka umuntu ephile abakukhangeli kunje khona lokhu. Izandla kazilingani. Uyabona? So uhulumende utebe khayelele labona abantu labantu bakhe abasebenza kuye abantu bakahulumende kabaholi futhi imali zabo khona zanelezi ezizwa. So bathi senze njani? Kuyabe uyabo vele ungaphi ungaholi ngaphi kuzikhwele ngapha yonke into ikhwele yabona ukuthi ezindlela yokuhlukunyezwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Collins, sibonge kakhulu khona ngapha ePlumtree. Ungabonga khona kwamadlambuzi kumbe ngapha?
Mina ngisePlumtree Town ngibele ekhambo yakwezinyama la kovaka.
Hayi sibongele kakhulu baba.
Kubonga mina baba.
Yeah, that is Mr. Colin. You know, Colin is calling from Plumtree. His surname is Ndlovu. So he's saying there are a lot of issues that are taking place right now. Parents don't have money, literally, because most of them are not working. And he says if you don't pay school fees, you don't take kids to school because they won't be admitted. So he says the other thing that is troubling is that in some cases teachers are not there at all. So they could be there, you know, just walking around, but not going, not teaching. So he says that's a very big problem. And in terms of exercise books, he says they are now expensive, you know.
$2.
And that's a lot of money to him. And he says in terms of also, you know, the day scholars, the fees has increased from $30 to
$95.
So it increased by $65. So it is really saying that people must pray for them. Yeah, yeah.
That's sad. Tisata enda kuna Van Love, there's a mwanonzi mkoma, Courtney Mpemi, varuta uropana hapa wachiti, manzi mukaona muzera, unenga wakamira pama robots kuno ku South Africa wema Zimbabweans, uchitwaga mabasa unonzwa tsitsi, vana ivavo vangadai vari kuzvikoro, dai mwari aipindirawo munyika yeZimbabwe. Zvimwe chete nezvekutaurwa namukoma Colin kuti dai mwari vapindira, ndozvekutaurwa namukoma Courtney Mpemi. Zvinhu zvinonzwisa tsitsi zviri kuitwa nevana vari muSouth Africa. Maybe tomboita tinzwe kuna Vasifiso Ndlovu. Mr. Ndlovu. Yes, can you hear me? Yes. Maybe you can just give us your organization's position. Some organizations are saying that their members will go back to school but will not be working. They will go back to their respective schools but will not be working. Some are saying they are not going back because they don't have bus fare. What's your members' position?
At the present moment, I must assure the Zimbabwean population that our teachers, despite that they are in poverty, they are experiencing these challenges of financial resources, including their own children are suffering as well. But their love and commitment to education and learning of our children is unsurpassable. So we have got dedicated teachers who have gone back to work, and they are working very hard to deliver lessons. And they have been doing this for so many years. That is one thing that we can give them credit to. And we have not, therefore, at the present moment, as educators, declared an industrial action, which industrial action is likely to jeopardize the education of the children. So we are not punishing children when we engage in lethal action. When we decide to engage in lethal action, we will be fighting the system and we will be fighting the authorities. And our message will be directed to that. That is why we give warnings and determine the kind of action that is effective and short and less damaging. It would be a crisis of justice if we are going to go into the classroom and punish children by looking at them and sitting down. And that, to me, will not be the best way of engaging the authorities, because we will be punishing children. So let us encourage each other, and despite difficulties, to continue to soldier on and help the Zimbabwean population. And this is what the Zimbabwe Child Association has been doing. We educate the nation. And most importantly, we continue to create dialogue. This dialogue should result in the authorities understanding the challenges. Mm. Our dialoguing machinery has always been in place and has been continuously engaging the authorities on this problem.
Thank you.
And right
Thank
now, we're done, sir.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ndlovu. Please do stay on the line. Tineva Tereri, tinamukoma Edmo Chishiri. Eva, tanga kupinda tomu zauna mukoma Chishiri. Makadi?
Dino farangu, makadi iwe.
Chaka simba baba, maka simba onda gona ere zita iro.
Njiro chairo chairo.
Ndori ripachi tupache simbiji eji.
Ndori ripachi tupache iro Edmo Chishiri kusaka kuno masinko.
Saka rino pisa.
Chaizo, chaizo.
Aiwa, ndizvo zvokumborerutsa kuti nhamo isanyanyotiremera munombosekwa pano nepapo. Tiri kukurukura nenyaya.
Ndo chaizo.
Tiri kukurukura nenyaya yedambudziko rokutasana nevarairidzi vana vechikoro vabereki kuti tidzwe kwamuri tipeiwo pfungwa dzenyu.
Zvokwadi kungoti hazvo ndiziya zvinorebwa kuti mwana watsva kudumbu maivo vatsva kumusana zvinoshaya kuti uchabetsera umwe ndoupi. Ichokwadi kuti varayiridzi zvikuru sei kumaruwa kuno kwedu kwetiri kunoku vari pakaomawo zvisingabviri, asi kuchitarira isu vabereki kuti tiwane zvokwadi zvakationera futi zvisingabviri. Asi zvose zvokwadi tiri kungoona kuti hurumende yedu yatihwira urombo. Ndoo yava kutiisa pamwe pakaoma zvisingambobviri.
Hurumende yakuisai pakaoma nemutoo upi?
Ndiyo itinotarisira kuti inofanira kugadzirisa zvunhu zvakafanana nezvemapuraizi izvizvi zvationera. Mari yacho yokuinda kuchikoro haichawaniki kuti vana vaende kuchikoro. Madzikoma avo ari kungotiza achivambuka kuinda Joni, vamwe vari kufira munzira, vamwe vanofira ikoko. Iri nhamo iri kutiziwa muno. Saka dei zvabvira kuti zvinocheniwa navamwe kuti dei vanhu vagara pasi zvematongerwo enyika ivavava vakataurirana, ndinoona ndobhangamuka zvingabetsera. Asi umbindi ndoga wehurumende yedu, ndo saka tichichema nayo zvokwadi rwativuraisa.
Mune vana vari kuchikoro here?
Mukati kudii?
Mune vana vari kuchikoro here? Tinzwe kuti mari dzakakwirawo zvakadii.
Kudanetwe kundira vakunika mhani ndinongwa muchidirega.
Ndine urombo ndaachibvunza kuti mune vana vari kuchikoro here, mutidzwe kuti muri kubhadhara mari maschool fees.
Ndava kukuwai zvakanaka. Ndine mwana umwe ari kuchikoro, umwe wakati ungoenda Joni nekushayikwa kwayo mari. Uri kuchikoro wacho, hatisi hedu kuzvikoro zviya zvinodhura. Asi tinobhadhara $75 pa temu, asi haisi nyore kuiwana kana uri kureserva umwe wangu.
I know.
Zvimabasa zvatanga tichitaita zvokuvakavaka hazvina unovakira gobhadhara, pamwe kutongopuwa mapfunde rukweza. Zvino ungabhadhara nazvo kuchikoro?
Aiwa, panonetsa.
Vana ivavo vanenge vachida kudya, vanoda mayunifomu, zvinhu zvose zvinongodhura. Zvokwadi hurumende yavakomana ava yatisa pakaoma.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda kwamaita muchirongwa baba. Tinoimba kuti minamato iri kunzwikwa, kutaura kwamatoita ikoko kukuru.
Ndatenda zvikuru kupindawo pachirongwa nhasi.
Tinotenda nesuwo baba.
Okay.
Thank you. Gibbs, that was Mr. Edmo Chishiri from Zaka. Zaka, they say, Zaka rinopisa. I don't know kuti isadza rinopisa here or isu varinenge richipisa, whether it's the sadza or
the sun, but they say Zakari no pizza.
Interesting.
Yeah, so he's saying both teachers and parents are struggling in his area, and he's appealing to the government to fix the problems, especially the price rises. He says prices are being hiked, almost everything is rising, and you know. Then he says that there is also a need for national dialogue. Those parties should put their egos or political positions aside and look for a common position, which is a national dialogue.
Yes, that's umlaleli Baba Jonga. Yes, lo Baba Dube. What's it going? Yeah, Dube uta kuluma. Is Shona?
Yes, who gives Dube ya kuluma?
Who gives Dube Junior?
Yeah, Dube magadi.
Magadi.
Dagasimba Dube murufu na murugupi.
Drumora drumo South Africa.
South Africa, nare nyiri nge irikuti donei?
Nafunga ime, asenru kwa dwai.
Muri, njimbo ipi ku South Africa?
Rizu kenzo, kumu Northwest.
Northwest. Wajinjo wa rumu diaspora kusanganisira oneni, tisu tunge tukuto mboti pano ne papo, tishibatsiro, tishikanda masenzi, mawiri matatu, kutishinu, shireri kwe kumusha. Shisha munga tauro imi, mune wa muru kubatsira ere?
Kwari zino, andanga misina huu, andanga batira, asi muvigiri mwote vera, na nanti kendrika mwote batira, wariko huu, wariko tangoji.
Right, shiti pae funga zenyi no kuti ndaanda kukandira mvunzo, msati mataura, taura iti nguwe shamuru kuda utaura. And the answer would be Chita or I was a mono doctor of Amsoro Pinia to Kurukura. Nasi nyaya umbe atu atishinangana ende nyaze kukwira kwa school fees. Saka ndani chifunga kuti muri kuti ini ndiri ku South Africa ndine vana 5 vandiri kutobatsirwa kubhadharira school fees.
Aiwa ku ndine hanzvadzi dzangu nevanin'ina vari kumusha vari kuenda kuchikoro ndobatsira.
Aiwa. Thank you so much, Baba. Gaitin's Gokuna, Mkoma Odysseus, Wove, Wambo, Toranguaka, Batra, Shakar Parunari, Mkoma, Wove, Magadi. Hello, Wove, Michiri Parunari.
I'm my crumbs in the bed. Baba Wove, Uja,
maybe.
Nomzala Odysseus, Wove, Ukonekumani. Hei kumazano otisha seki njifon la.
Ndofunga fonia wa yaduna. Tumbo nzikuwa kubwa. Kuna wa Masarauri ndofunga.
Yeah, yes. So let's get back to Mr. Masarauri. So Mr. Masarauri, are you still on the line?
Yes, yes, I'm still here.
Now, we've got a parent who is in Plumtree who are saying that, you know, sometimes it's hard to pay fees because of uncertainty over teachers, you know. You are saying that some teachers never attend to their lessons, so it's difficult to pay under those circumstances. Is that the case?
Okay, yeah, if that's in some circumstances, that might be true, but I think we have to agree as a nation that the teachers just like any other worker. They live by shelling their labor. It is the only commodity that they have. They live on shelling their labor. The health care of their kids is dependent on their labor. The education for their kids, the shelter, the food, you can name it. It is all supposed to be funded by the sweat of their labor. So if their labor is not being paid as expected, like the employer is not paying them as expected, you don't expect them to fully commit themselves. We don't encourage teachers not to deliver, but we actually encourage the government to pay them a living wage so that they can fully discharge their duties. You will recall that on the 15th of April, we did write a letter to the government through the Ministry of Finance, the Public Service Commission, where we were reminding them that the salaries that we are in have still been eroded by the ever-increasing price of basic goods and such. But they didn't respond up to now. You will remember that sometime in December last year, we were walking all the way from Dar es Salaam during the holidays because we don't want to disrupt the smooth learning in the classroom. But here we have a government which is not prepared to provide social services. We have a government which has abdicated from responsibility. And the nation now expects an individual teacher to show that the responsibility of education is the nation. It is not the responsibility of the individual teacher, but the responsibility of the government to provide education, the responsibility of the government to provide health care. How do they provide for that? They have to pay the teacher. So, at the end of the day, we don't want to blame the teacher who is already overburdened by working and supplementing and paying employees. We simply encourage them to discharge their duties, but we can't do more than that. But the person who is supposed to be our government, and the government must simply play ball. You realize that for us as a union, we have said teachers are going back to work, but they are not going to be undertaking any duties. It is clear that these teachers are living under very difficult conditions.
Yeah, thank you so much. We need... Yes. We'll cut it short there, but we'll come back to you. So I think you can hear him what he's saying, Chonga.
Yes.
Yes,
Mr. Mananda, Magadi. Aiwa, tinotenda zvikuru kuti mapinda muchirongwa todaira kuti vatereri vapenyu. Ndikanzwa vamananda ndinofara kwazvo kuvatambira nekuti vamananda vanodai vari mutambi webhora vanotamba nemakumbo ese. Ndizvo here vamananda?
Like Peter Ndlovu.
Yes. Vanhu vayakuluma, he speaks, vachitaura.
Finish.
Mutadaro vakomana, mutadaro. Ndanga ndichinhaka hangu handina chishevero chakawanda kuda mutaura zvakawanda. Chishevero changu chingori pakutipa. Ine chinyucha vabati vadari iye nevabati vepamhepa apa. Ndanga ndichikumbira kuti ine chinyucha whenever pane madhibhetsi pamalivetoks akafanana naaya. Ari kuti pawanikwe one anobva kuhurumende anga achidudzira vanhu kuti maprograms asvitsa kuti hurumende isvike pakadai chii sei masvitsa kuti zvinhu zvimiri pazvakamira ipapa apa nekuti mukatsvaga vanongoita analyse pasina hurumende at the end of the day tinodzoka futi kugovernment nekuti government ndokwatichazongochema saka hatinacha tinenge chipibet ngatiwane mukana unoita kuti munhu anobva kuhurumende ange aripo ungava kudepartment ripi kana chero ramenge mangobata musi woyo rinenge chitibeka hatina kufadza vanhu ngakuuye munhu and izvi ndinozvitaurawo kuti nyange nevo vari muhurumende kana vakateerwa paruzvino ngavasarudza kudavira mafoni because it's a pity that at the end of the day people end up discussing something that is very painful and with no clear answer that is coming from the government.
Ndofunga on that vamananda ndisakukata hangu but ndaida kuti on that maybe vatiinavo vangatibatsira kupindura nyaya nokuti ava vashandi vehurumende haasi masangano akazvimirira ari kunze tine varayiridzi vatiinavo muchirongwa chedu hatina hedu kukwanisa kubata minister kana permanent secretary asi tine vashandi vatiinavo vari vabereki ndo nyaya tiri kunyanyotarisa uye hatisi kunyanyotarisa kuti hurumende
ndakunzwai vajonga kuti varayiridzi vamii navo ndo vabati vevana but already ivo nevarayiridzi pachavo pachezvavo vana vari kutochemawo vachiti homwe dzavo hadzina kumira zvakanaka saka pamuri kuwedzera pamusoro pomunhu agara ane maronda ari kuchemawo pakati pake saka mukaita kuti munhu ere anga achitaura iye agara achitorwadzwa namaronda ainawo anenge achingoona zvakafanana
asi
ndinofungidzira kuti zvinenge zvakanaka kuti permanent secretary kana ivo minista pachavo ngavauye vabude pachena kuti ngei hurumende yasvika pastage yakadaro dini zvino maticha minawo zvakabva makabata vari pavo vange vachitaura kuti aiwa zvinai minista isu ndisu tine vana ndisu tinogara nevana ndisu tinoona vana imi makagara kumhono mutapa ukowo isu tine vana nhamo yatinosangana nayo muzvikoro iri papuratika pagiraund ndeyakati 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 ndo chaicho chishuviro chao chandangoda angukumbira kuti
ndanchida hangu tinoti nevamwe vateereri vari parunhare ndaida kutaura hangu kuti aiwa ndinotenda ine kusimudza kwamaita nyaya asi mukatarisawo kazhinji pano pachirongwa chedu tinoedza kuti tinge tichibhalanza kana tikatichitarisa nyaya inenge yakanangana nezvikuru rimwe divi but apa tiri kutarisa hedu general kuti zvikoro zviri kuvhurwa mangwana vabereki imimi vamanhanda makagadzirira zvakadii varayiridzi makagadzirira zvakadii vezvikoro vakagadzirira zvakadii tinotenda hedu vamanhanda regai titore mumwe muteereri Thank you so much, Gibbs.
Yes,
you were saying that in future, whenever there's a debate, you should also bring government representatives.
Yeah.
He felt that those who are speaking speaking against the government.
Mm-hmm. So yes. We actually tried to contact
yes.
the government, but we couldn't manage.
Yeah,
so, but thank you for him for having raised that.
Mm-hmm.
So, Dr. Sloba Balapitu and
his name is Terere. Hello.
Yes, hello.
Yeah, Linjan.
Mutara na mkoma kutu na liku nini.
Oh, wampemi.
Nakatunde, wama nani.
Vama nanda vaenda asi kana mira tinovadzosa futi pachirongwa ini ndiri mupenyu Gibbs ndiye ari kuchema hake nekuti atadza kutumira mari yevana vechikoro vari kumusha asi right I managed
ndaichengeta vane ranza dzangu for tukomana kwatwa mafomu kwakava kutwatwa mafomu fo ndida kuti nyore izvozvo nene hanza dzangu iri kuenda kucollege saka vakomana fo ndatovanyisa chikoro ndatotaue kunendeaise kumagrepu kukeptan asesenza kuno kumapurazi because upenyu acho hwatooma kuti ndichakwanisa kundibhadhara school fees yavo nenye ndotenda futi chikafu kumusha ii zvazooma ndatauye panomuchedu zimbabwe
saka munoti vana vangaita sei manje
mukati kudii
ndati zvinomoti remangwana revana romira sei
apa patorina kuti paizi zvangu hatitorina kana future bcause kana nyika yedu yakamira yakadaro hatingatarisi remangwana remunhu wese ari zimbabwe tiri nake bcause vana vaenda tokundikana kundivaendesa kuchikoro vanoti vadedza kunoseva magrepes kuketown vaita se vachizowedzera mari dzavo dzechikoro kana nyika yazonakawo zvoendawo zimbabwe unopedzisa fundo dzako ozipenyu hatondiremera ndatodisida kuti kaanza kangu kari kutatikanza kose teaching kapa mobilizations izvozvo nekuti kachitongopedzishwa because kanza last year ndana kuti ndakabudisa mari akawanda handikagumiri panzira but team four yatomira ratokutopinda mubhazi next week rotova kuno
ndinombonzwa vamupemhi ndingoti dimu nekuti nevamwe vateereri hedu asi ndachida kuti ndikupeiwo rubatsiro kuti mati mamboedza here zvimwe zvana bhimu zvatinombonzwa zviya izvi kuti zvinobatsirawo vana vakaita senherero
bhimu yacho haitoshandi haitomboshandi kana chawani like kwatinobva kwachoshavandobva hapana kana wani chikushanda handisina kuneka otherwise dai hurumende yezimbabwe yakwanisa kuzira tichivana vezimbabwe kuti
Thank you so much. Ndofunga tine mumwe muteereri. Maita basa vamupemhi. Ndofunga tine mumwe muteereri.
So we've got Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF. He wants to contribute. Like we invited him to come right now to discuss this issue. Baba Gaule, ungauchona njani?
Ngichonile kakhulu Gibbs, uchone njani
ngosi? Sichone kahle sibili. Sizwa kuthiwa ke abantu bathwele nzima ngokuhambisa abantwana ezikolo. So kodwa kulabantu lapha ke abantu uhulumende nguye ongazani udonsela abantu phansi ngoba vele umnotho akukhanyi lokuthi uya ngapi so ke akuphendula abantu khonapho babagawule
ya hayi abantu akuso kuliqiniso ukuthi into zili kukhulu yelizweni abantu babhekane lobunzima bemali
imali kayikho ebantwini kipsi elizweni lapha njalo izinto zonke intengo yakhona ikansile yakhwela yahlanya yaphezulu khona le ukwenza impilo zabantu zibe nzima kuliqiniso kakhulu lokho engikhangela ukuthi lo nkulumende layo ukhangela uyabona ngoba ngileqinisa ukuthi umthuli wathi yena austerity for prosperity esitsho ukuthi hayi kuzamele kusungwisile amabhanti kakhulu kodwa okwakathi sibili ngiyakuzwa ukuthi sibili hayi ngiyakuzwa sibili nami ukuthi sibili abantu bathwele nzima sibili kakhulu ngomumo lo khona kodwa ngilethemba lokuthi umqanso lo sizangena emehlweni omunye ozasenza siyehle siyegijime siye phansi izinto zibe ngcono ngikhangelele khona ukuthi sikhangelele khona okwesonke ukuthi phambilini kube nobungcono njalo angikhangelelanga ukuthi kube yisikhathi eside abantu bephakathi kodukulu njengalolu
kodwa ke abantu bakhala sili bativela kukhanya ukuthi kungaguquka khonokho kulo munye lapho obhalileyo esithi kumele ukuthi kuguqulwe uhulumende ngoba vele uhulumende uyazidlulekela so ke khonokho ke yikho ngazani abantu bakuhlosile ukuthi khiphani uhulumende ngokuhulumende sehlulekile so wena ungathi ngakhonokho
mina kangivumelani lako khonokho kodwa ngithi mina okwakathi esinyangeni alesi kiyo ngiyakhangela nje ukuthi ungabona sisihamba sesiyesiya ekupheleni komnyaka kungabalanga le inye inguquko ekhona ebunzimeni lobo esikhangene lawo ngithemba lami ngiyabe sengilahlekelwe lelithemba kodwa kokwakathi ngileqiniso ukuthi umthuli wathi yena austerity for prosperity esitsho ukuthi lo mongameli wathi madoda amabhanti azamele kutshe kunzima lapho esiyakhona la esesikhona lapha kathesi kodwa phambili kuzalunga sikhangelele khonoko umumo sibili unzima sibe kumangalisayo asikubalekeli khonoko njalo siyakuvuma ukuthi abantu baphakathi kobunzima le mali kaziko and ngileqiniso ukuthi ungakhangela ukuthi imali yakho ukudla sokudula njani yonke into isidula njani abantwana abanye bazagcina sibili behlulekile ukuthi babhadalelwe imali zezikolo
kukhanya kulobo zima bamba khonapho ke baba Kaule so he's talking about what Mr. Mthuli Ncube the finance minister said you know about austerity for prosperity that people should tighten their belts for better times ahead so but people are saying no this government has actually failed so he says let's wait a little bit
maybe it's too early to say that.
So maybe let's go to Sifiso Ndlovu then we can go to the other person
Van Ndlovu hello Mr. Ndlovu ndashida kuti ndikande ne rurimi rwesindebele but Gibbs have handiti nditaure neshona
I just ndebele
nditaura miezva
the guy nditaure neshona ndivudze kuti matambudziko ari kusangana nevarairidzi sevabereki wonguva imwe chete kusangano renyu ndehapa amungataura
okokuqala ababalisi bahlangane bekunzima obukuthi bona ekwempilo zabo abanayimali enelisayo ukuthi babuyele njalo emsebenzini babuyela ngokuzinikela nangokubopha kakhulu ukuthi bakwelede lapha labasaya ngokwakuqala lokho sebefikile esikolweni sebehlangana lokunzima bokuthi nanku le-curriculum entsha ifuna phela izinto ezizabancedisa ukuthi bafundise kuhle kakukho teaching and learning materials in schools in short supply and so we find that parents now have to grapple with the new curriculum which is demanding in terms of what equipment we must have in schools to sharpen the minds of our children so this is a challenge that we are facing now as teachers and in particular with both those teachers who have been affected by for instance in Manicaland the cyclone they still have got to grapple with the picking up their own livelihoods and making sure that they've got enough clothes enough equipment to just put up shelter for themselves in the schools that they are and sufficiently therefore be in the correct frame of mind ukuthi bathi deliver lessons so they require as much as possible a little for our social support and not only that but also psychological support so that they can pick up the pieces. We are encouraging that. So there are some schools that are ready to open, and those schools that have been ready to open must be supported in that regard. Those are some of the challenges that teachers are facing in the open schools. But like I said before,
the other problem that they are facing, that the parents have not had opportunity to pay all their fees in adequate amounts, which makes running of schools even more difficult.
Thank you so much, Kunzima Gibbs.
Kunzima Kulusibili is talking about lack of money. You know, teachers ended up borrowing money to go to school, and you know, it's a sad situation, really. So now let's take this opportunity to discuss another issue that is of interest, you know, to the public. These VUZU parties.
Explain what
I don't VUZU. Even know what VUZU is.
No, you know.
No, no. What I know is VUVUZELA.
You were a student.
I suppose we used to visit some schools, but never engage in what these youngsters are actually doing. So now, so now the question is, how do they do all this when there are so many things that are affecting parents? So let's pose this question to Mr. Kaule first, and then we go to the other guys. So, Baba Kaule, there are these parties, Utawama Vuzu parties, where kids actually engage in sex. You know, some use even aphrodisiacs and all those kind of things. So where are they getting the money from? Because parents are complaining that, you know, they don't have the money. So what's going on here? Baba Kaule.
Really? Gibbs, I can't really tell I'm my brother where the spoiled kids are getting the get money that they are spending or all those things.
Mm-hmm.
But really, it's embarrassing to learn that kids embark on such activities, even then, taking drugs, and especially towards opening of schools and when they throw their parties and do all those dirty things.
Mm-hmm.
It's really an embarrassment, really. It's a shame, really. I don't know, really, but we need to do something about that.
Maybe parents are here maybe to blame, you know, as well, because where do you think your kid is at midnight, you know?
Parents are to blame.
Yeah, even in the afternoon, we used to be monitored, some of us, when we were growing up, so as kids, so... Your kid goes to a VUZU party and comes home drunk, and you say it's okay. What's going on, Baba Kaule Konam?
Yes, you are very right, Gibbs, to say some of the parents are to blame for such a behavior. But at the same time, you must bear in mind that at times, you know, if you are even a pastor, but you can produce a thief, a criminal. And these are some of the characters, and these are some of the things really that we come across in life that are unavoidable. That, you know, from a Christian family, you get someone, you know, getting involved in those VUZU parties and things like that.
Mm-hmm.
But it is at the end of the day, it is the parents to blame.
Bamba kona Baba Kaule. No, I
just think that, you know, sometimes it's not right to blame the parents.
Mm.
Like in this instance, the party was held in the afternoon.
Mm.
You used to leave home, just take your soccer boots, or maybe just change into some sports attire.
Mm.
You leave home, your parents would just assume you are going to play soccer.
Mm.
But on the way, you change. And
now the problem was, when you go back home, and you are smelling beer or you are drunk, you try to chew some newspapers in order to throw it.
But how many times how many times do you face your kid whenever he or she comes back from wherever she is, just to check whether she is
drinking
of any beer or something?
You can tell the behavior.
I am going to go to the school.
So
Saka ndoingaita here kuti mwana zvota panzimbe yekuti ndi verenge ndogara ndakatsamira hangu degree rangu ombotamba akachita zvemavhuzu pati.
Aizati zvitigiri hangu goma zvindingoti chinonetsa ndechekuti dei hurumende yacho yairi hurumende inoterera vanhu manje inotoisa standard zveyo haina chanoda kuhwa kuvanhu inoita sekuti hai inotongoradza kuti haisi hurumende yakavhotegwa hai maitiro ayo nokuti ine ikakuda kukaurisa vanhu vainoita kuti kana mudzidzisi wacho achitodzadza kuenda kuchikoro saka mofunga kuti anonodzidzisa sei ashayiwa amboshayiwa mari ozoita maricho kuti adzokere kuchikoro saka mofunga kuti chii inonobuda ikoko nyange akaenda kubasa kwacho ikoko chii zvaanonobudisa iye achingova nestresi yekugoti kumba naka nayo vana vake anotokona endawo kuchikoro handimbooni chinobuda pa dei vanhu vavangobva vasiya havazvigoni
regai ndingoti kuna vagaule 30 seconds vakupindurei nokuti pamwe ndingatadza kupindura zvakanaka vagaule vadonald mamboma vari kusouth africa vari parunhare vari kuti hurumende ndo iri kukanganisa is blaming the government panyaya iyoyi yekuoma kwakaita zvinhu kungava kuzvikoro kungava kune zviri kuitwa nevana nezvese izvi
ipapo ichokwadi kuti the blame goes to the government kana zvinhu zvashata kana zvanaka zvese zvakadai hurumende ndiyo mubereki ndiyo baba namai vemba izvozvo hatisi kuzviramba but isusu tiri kuti hationi kuti iye zvino baba varipo namai varipo vari kutsvaga nzira dzokugadzirisa nyaya yedambudziko riripo munyika ranga riripo kana nyengu yaana vana mugave iye zvino vamunangagwa vawana zvinhu zvasakara zvinhu zvasakara kuti dhu iye zvino vari kunhonga izvozvo kuti vagadzirise kuvaka nokuputsa-putsa kuputsikaita nezvinhu nokuvaka kwakasiyana iye zvino ngativapei rutsigiro tivapei nguva yokuti tione kuti tisina mhanyiri kuti vatadza sovabva blame ngativapei mukana neurutsigiro rokuti vashandire mhuri yezimbabwe vanhu vararame nyika irarame.
Thank you so much, Mr. Gaule. Mkoma Mamboma, tunoimba kuti mapindurwa manzwa zvataurwa navagaule inhengo yezanu PF vatinawo pachirongwa.
Ndipindure mukoma
ngoti dimu 30 seconds nokuti nevamwe vadare varipo tina vandlovu navamasaraure vari parunhare.
Oraiti mukoma, iyi nguva inongonzi nguva tiyo penguva ka hazvibatsiri nokuti nguva iyi yatorebesa zvokuti atova makore akawanda pachingonzi kubva vamugabe vacho vaingonzi nguva hapana kana nguva tichamboda iyeyi tichingochembera tiri kumasango tichingonzi nguva yeyi kana vasingagoni ngavatobvapo kwiki
asinge
vanhu takaona vatangira tangishi zvipa hazvina kana mbeta 3 months ngavabve.
Thank you so much.
Maita
basa mukoma mambo matinotenda zvikuru. Thank you so much, Gibbs.
Yes, abezo vakuru vakuruma kona pake yavadala. Let's go to Mr. Masaraure. Are you still there, Mr. Masaraure?
Yes, I'm here.
I guess you are still young, right? Below the age of 35, 36, right?
Yeah, 35.
So did you ever attend these Vuzu parties?
Yeah, in this part of the country where I come from, there were never such parties. I first heard of them through the media. But I think they really tell a big story of the nature of our society, more issues of morals and social conduct at the level that, there are a lot of issues of people leaving their kids, going to Africa, trying to fend for their kids. When the kids are alone at home, so you are just spending the money to cater for the basics, but you are not there to monitor them. I think that contributes a lot because you are not there to be monitoring your kids.
Okay.
You also have to fend for their living.
Yeah, thank you so much. Baba, Swiss on Love, look what I'm saying. Love, we are going to go. Yeah, kono kuke kutwa mavuzu pati kuvhele kuini kono nasikwazi baba
ngokuyobundisikwanyana nje osokubunjwa ngabatsha kathesi kodwa kunye kumele sikunanzelele ukuthi asizihlele thina abazali ukuba abantwana sibapha imali ukuthi benze ngayo kutsho ukuthi lapha ngendlela abantwana laba sebezondla njengoba sithi obhedi lapha uthi yena abantwana laba abaningi bakhona sebengabantwana abangabazali ngokobu lwabo bazondla abazali bengekho umzali ebesithi okungangenza ngithi compensate ukungabi khona kwami ukuthi umntanami ngimthabise ngemali abantwana labana bese besenza ke amaparty abethi njengoma ugift ekhona le e-America abese kuthumeza nje amadola e-America ngu-100 ebantwaneni abanjengalaba ukuthi baphume bayethenga o-2 kg ukuthi njalo uthinte imali yayo kana kube kuninganyana sebesenza amaphathi yibo labo abantwana abasebezona ke ngoba sebenzikela emagaya lo umntwana ovele ezuza okuncane kalayo nemali ukuthi ayihlephule kodwa lwani uzuza kube kuningi yosuka ahuge abanye bakhe kube sokusenzakala kokho ungaphika kunanzelela ngaloko kwenzakako kwenzakala ezindlini eziphosa ziye ngabantwana abazondlayo ngenye indlela abazali sinomlando ngokuba sinanze abantwabethu kanti nxa sibathiya sibe lephenzi ukuthi abesibathiye khona kuloku lelihle lomzali elikukhali elikhaliphileyo elibakhandelayo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Ndlovu. So he says, you know, the problem is that some kids are now parents back home. You know, their parents are overseas and working, but the kids are alone. So to compensate for that gap, you know, parents end up sending lots of money to say, okay, I'm not there, but enjoy my money. So it's a compensatory way of doing things, right? So and this is, but it entices some kids to do other stuff, you know.
That's true.
Yes. So maybe just wrap up and
yes, you know, since Nguedia Kufamba, let me just go back to the issue of schools opening. Mr. Masarori, we understand that your organization has a position with regards to its members. We understand that they are going to go back to work, but they are not going to be working. They will not be working. May you clarify on that? Hello, Mr. Masaraure.
Well, to my question, we have a regime that is determined to cater labor rights. So they are using various tactics to harass and victimize our members. So we are encouraging them to go back to work, but they will not be undertaking any duties. So for the first week, we are going to be using the week to mobilize and organize all the teachers. We are hoping that in the next 2 weeks, we'll be announcing dates for a full-blown strike. We are encouraging the parents to support us. We are encouraging the learners to support us because we cannot pretend to be teaching when we are not teaching. We don't want to try to normalize the abnormality. No one can sit on an empty stomach. You know, no one can sit on the can't send their own kids to school. So we want to rectify this era now. It can only be rectified when the working class unites across the spectrum. So we are inviting the parents and the learners to support us. So the first week, we are sitting in after Friday. On Friday, we will be announcing the date for a clear, complete with a draw of our labor until our salaries are paid. They should be paid in United States dollars or a market equivalent so that we push in our members from the economy that of course crept into our country. And we know that we have been told that we have to be patient, but we cannot share our lives to another day. We have to live our lives now. Our kids have to eat now. They have to go to school now.
Thank you so much, Mr. Masaraure Gibson.
Yeah, Baba Kaule, posilokutina kona posibili ngamafishanba.
Abantwana bahambe esikolo, ababalisi bahambe esikolo bekwenza umsebenzi wesizwe, bayenza umsebenzi. Umbalisi vele yena kids ungakhangela, umbalisi vele umsebenzi wakhe umfarisi fana nokuthi ngumfundisi ngoba usebenza iingilosi zikaNkulunkulu ezingalacala, ezingalani, ezimele ziyenzele ukusasa yazo engcono. UNkulunkulu uza wabonga abanye abantu abayenze okuhle. Ngokunjalo bakithi asisenzeni ithi zizakwazi into zilukhuni, kodwa sile themba lokuthi izinto zizalini. Kulukhuni siyavuma, kodwa asambeni ababalisi izikolo azivule, abantwana bahambe beyifunda konke lokhu okunye abantwana abanye ngathi bawoniwa. Abantwana bawoniwa ngabazali njengalokho kade sikhuluma ngovuvu lani. Abantwana abazali siyakhumbula vula ukunika isibonelo esiyisima esihle kakhulu. Yabona abantwana bakamgabe ngesikhathi sana babegida phezu kwezimoto abese-South Africa
ngayo. Yes, yabona isikhathi duka
eziningi.
Sibongile Gawule.
Imali bakhulume ngasakwazi ukuthi
ziyabona abantu. Thank you so much.
Abantu ukuthi bayenze izinto ezinjengazene ezingalangqondi.
Thank you so much, Baba Gawule. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Sifiso Ndlovu, Zimta CEO, Mr. Obed Masaraure of ATUS, and Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF member. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Till we meet again on Live Talk next time. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri ndichitenda vateereri vose vakwanisa kupinda muchirongwa nemi mose musina kwanisa kupinda muchirongwa asi mamuchiteera chirongwa totiramba yamakatitsigira Studio 7 ndenyu morara zvakanaka.